information.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi. Uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi rimu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kutaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain.
Tota kunyato kukwira vagari veZimbabwe kunyanya vagari vegavai kuti ndokukira rurekerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamu watadzirwa unoziva kuti nguva mbiri chirungu ndingangoti extreme provocation, because aiziva kuti munhu uyu hana simba rekuuya kuusiya machida seizvozvo.
Munyori wekanzuro reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vangavobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvi zvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidza ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavanga voedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon, asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyuta kuri kuitwa nemaZimbabweans, nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekutoda kuti maBritish vaziva kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuno nemaoko mairi, nekuti tiri kuona vaminisita vemuZimbabwe vari kuuya kuno vachitambirwa nemaoko mairi neConservative Government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja. Zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura. Zvinhu zviri kutonyangara, zviramba zvichienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chema demonstrations baba ndechekuti tikwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro tinenge tichida kuita mapeaceful demonstration but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti venesi anogona kuderwa mvura asi hatisi chinangwa chatatyaronga kuti maminista azorohwa kana kuderwa mvura asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu nekuti vanhu vanenge vakagumbuka zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe
saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvo
hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe baba maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuitaya kana vachiuya kunoko vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no zvinhu zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura
saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyinyuto izvi kuhurumende yebritain
so far tanyora zvinyorwa zvakati o zvinoenda kunumber 10 mapetitions tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe tichivatsanangurira kuti nei pasina tiri kubudirira kuzimbabwe hurumende yedu haina basa nevanhu vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo saka ndo zvatikuedza kuti hurumende yedu itinzwe kana yatinzwa zvinotibatsira kuti igadzirisa nevatungamiriri vekuzimbabwe
ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku
kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora vana vekuzimbabwe nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei kune iyo izoro yedu kwoita ro kwoita iyo MGC pachayo but vana vezimbabwe saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe hatina kuronga tiri kuti ibato rakati hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatamhausquat kwavari
avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano rezimbabwe human rights organization vakingston jambao vachitaura vari parunhare vari mulondon najonga kandemiri westudio 7 munyoro wekanzuru yebhulawayo vachristopher dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wemeya weguta iri vati nashe kambarami vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vakambarami vatora matanho ekumbomisa vadhube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti asi kumiswa basa kwavadhube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vasolomoni muguni avo vari pazororo avo vati mhosva dziri kupomerwa vadhube dzitange dzaferefetwa nemazvo vadhube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vakambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo asi vadhube vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yezimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro
haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo munhu aifanira kunge ziye akatisaspenda ane masimba ondisaspenda ndinisatambula ndimeya ndimeya vanga vasipo chete kwemazuva mairi ende hatizivi kuti taimhanyirwa chii meya vasipo for 2 days only kuti ndozosara ndichisaspenda uyezve vakandimiti kusaspenda tambula munhu mukuru haungusi munhu wekuti ungangoti ha akanga ndakaraiti umusaspenda hatizivi munhu akanganisa unongomutapukana uchataure kuti zvaakanganisa ndiri munhu anotungamira madhipatment akawanda nemasesheni dzakawanda chinhu chikangamisira madhipatment kumasesheni ikoko inini ndofira izvozvo asi zviripoti zvinezvekuti kana kuine ripoti kana kuti kune taitira ikoko kana ndazviziva inini saaccounting officer ndozvigadzira kuonewo kuti ndazvigadzira sei kukoda kundinyazvisa kupasirese nai vakandemiti zvinoita rezvo
tichitarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa
ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato because ndiriwo veterani inini ende vanhu kazhinji vanongoti maoriwo veterani ndezanupf ende ivo ndevemdc ende inini constitutionally as a public servant handina tiri randiri
Taona opa na imwe video iri kutenderezwa pamadande mutanda apa. Muchitaura mashoko asinga taurike pamhepo uye kutaurawo muchityisidzira iwo vakambarami muchitaura nyaya kuti munovaura. Mungataura chii pamusoro pemashoko?
Aiwa takanyemire. Ndoda kunyatso kumbira vagari vekuzimbabwe kunyanya vagari vekugava kuti ndokumbira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge wasamo. Watazirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation because aiziva kuti munhu uyu haana simba rekuuya kuuya kwachiita seizvozvo ende kuuya kwavakaita sasichifadza zvasina kodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo waratidza kusandirespekta sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal for very many Shona friends. Most of my working life has been in Harare. Ndakachengetwa ikoko nemashona shamwari dzangu kunyanya mashona ipapo ndokunda kuregerero ende paya kuti ndinokuuraya ndaitotaura zvangu zvokutsama zvaizvo zvinoti kuti I wish to harm him ipapo ndinokumbira kuregerero kuvagari vezimbabwe nekugarawo in particular nevamuri vashamarari.
Saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose?
Nhasi handina ndotomboenda kubasa ndosingapedza kutatanzira pinzo saka hajina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha kusikwari zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvaa zviri imported.
Munyori wekanzuri yeguta reBulawayo vaChristopher Dube vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo.
Chokutanga chandingatauri ndechekuti mutemo unoti chii? Section 104 yeUrban Council Act inoti zvo whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of this act, section 104, for any other resolution of the council. Saka, you know, when we do these things, gender strategy should come to them. If you are absent, the mayor is not a person, it's an office. But you see, Saka, when I'm in office, Sandy, if someone is on 30 days or 6 days, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor. That's why I'm saying, as you know, so I'm going to go with the mayor right now. Is out of the country.
Saka vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani?
And it's really because he's out of the country. I don't know if how that letter came. I don't know what happened. But I'm in office. I've been acting. And yesterday, actually, the same town chief that you're talking about introduced me as the acting mayor. So he knows very well that I was actually acting, the acting mayor. No, Batarang, I'm not an ordinary councillor. Batarang, I'm the acting mayor in the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here danu ramakaita nezuro rekumisa vadhube ndori chiripo iye zvino pamutemo.
If you read Urban Council Act section 139, hapana painotaura kuti even if ndam suspender, hapana painotaura kuti ndokwanisa kuuplift that suspension inini wacho akam suspend until I report to council. That is very clear. Ndozvino taura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa, mungatiudza kuti muri kuitepo?
Muri pamapurisa, the same town clerk, I think maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zoo, achiti I will kill you. Nhasi atuma vanhu kuti vauya kuzotifaita where we were going to hold our meeting, a special council meeting. So he sent people to come and disrupt, vakapinda machambers. They broke inside and they were beating up councillors.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe kambarami vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, vamwe vagari vemuBulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vaChristopher Dube. Asi meya weguta reBulawayo vaSolomoni Muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vaDube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vagari varatidzira ava vaimba panze pesitiwo kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavadhure, asi mushure menguva diki vanhu ava vazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika. Asi muchiziviswa chanyorwa naChamber Secretary Amaiskangele Zhou kumakanzura kusanganisira vati Nashe Kambarami ava vakafano bata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve meya Mguni vati vadhuve vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka. Nezuro vakambarami vaive vanyora tsamba kuna vadhuve vachivati vambomira basa vachivapa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo kunyanya panyaya yekushayikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanoda kuti panyatsonyorwa gwaro rinoratidza mhosva dziri kupomerwa vadhuve pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvivere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavadhuve. Mune imwewo nyaya vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziva kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachiita mabasa avo ekutapa nhau uyewo kuziva nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wakokwa neveMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Tanaka Murewa audza Studio 7 kuti aona musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe, asi une kodzero yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka i workshop ya yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoreva kuti nesiwo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano remisa Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Ndinenge chida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yemitemo iyi vachishambadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasati paita zvakanaka pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau kusanganisira mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA. Pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto ari kutonga yakamisa huronga hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvirombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rweS-499 kubva kuRussia mushure mekunge America yakuridzira zvakasimba kuti Teki ibude muhurongwa hwekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kutemerwa zvirango. Vapoteri vanorarama neHIV AIDS vanogara paDuke Refugee Camp muBotswana vanoti shure yavo ndeyekuti hurumende yeBotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi emaARVs pachena kana hurumende yeAmerica yamisa chirongwa chayo muna Gunyana gore rino. Chingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kuburikidza nechirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi emaARVs pachena paDuke Refugee Camp iyo iri kuchamembe kwakadziwa kuti mabvazuwa kweBotswana. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende yeAmerica mukupa vanoshupika, chirongwa chepepfa chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfrem Kiuri vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupa vapoteri mapiritsi amuna Gunyana nokuda kwekuti homwe iyi haichina mari. Asi munyori mubazi rinoona nezvekudzirwa kweBotswana vaVictor Paledi vanoti hurumende yeBotswana ichaenderera mberi ichipa vapoteri ava mapiritsi.
Under HIV treatment care support, the United States President Emergency Fund for AIDS Relief, PEPFAR, continues to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekubatsira avo vanorarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica chePresident Emergency Plan for HIV Relief, chichiri kubatsira varwere ava kusvikira mumwedzi waGunyana gore rino. Kubva mumwedzi waGunyana gore rino, bazi rangu rezvekudzivirirwa kwenyika ino richatora urongwa hwekupa vanorama nechirwere cheHIV AIDS mapiritsi pachena. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderana mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire zhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree ARVs vanofa. Beta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Beta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasadzadzikisa chiwimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chePEPFAR.
Vanhu vaifa pakaa pasati pane treatment, pakaa pasati pane dhona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009, so stable. As long as munhu achiaccepta kupinda mutreatment, takusisina ndofu dzakawandisa.
VaSamson murefu avo vane makore 12 vachirarama neHIV, mumwe wevanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti ivo vachaita icho chavazvimisira kuti vachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara vachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pambushota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wawimbisa munhu tozofana ne contractor yewano chikoro, woti ndapuwa allowance, this is the contract for this year. Kana government afaila, unoona paine mastrike yewano chikoro kuti aiwa wachivimbisa kuti uchanditora for 4 years course, manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So under the government kukoti waita mastrike waita chini, kwezi inige right ya wa intakilwa pangwa yoyoyo.
Kusati kwaparurwa chirongwa chekubatsira vapoteri nemapiritsi maARVs zvikamu 70 kubva muzana zvendofu dzaiitika muDukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dukwi refugee camp ine vapoteri vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGames nhasi masikati chashamisa pasi rose nemakundiro achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekurova Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we 2019 Vitality World Cup muLiverpool, England nhasi masikati. Kokunda uku kwavhurira maGames mukana wekuenderera mberi nemakwikwi aya. Chiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints 30 kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumi maviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vachatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinashe museti vanoti maGames anofanira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana vavaratidza kutoti bhora ravo riri right pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvekuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Iteji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemajems. Asi varolezi wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, kunyanya tichikombera nezvakaitwa nemaWarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri, iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland, ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo, apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Mesi Mugwadi ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup, zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoroondo yemutambo muZimbabwe, sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo wenetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe majems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup. Taona vachirakasha vachidya uyezve vachikunda chikwata cheSri Lanka 79-49. Aiwa saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Hello Mari.
Aiwa tiri wade tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura namukoma Tawana ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatakazva kukorokotedza vasikana vedu vakwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Ehe, taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGweru apo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadiko tete Marvelous.
Aiwa tiri wadi, makadii ikoko?
Hawa ndirosimba kutaura namufundisi moyo.
Aiwa mufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMajems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati tataura nemi?
Parizi ndiroda kuti ndiroda atenda service amai ava vari kuumba. Asi vari kuumba vari kufara zvo. Aiwa tirikutanga samufundisi moyo, ndirofara zvikuru kuti ndana katarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka, weAustralia neNorth Island. Zimbabwe yaita zvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vachimba yava nyama yekugota baya wabaya chingonzi Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu mutambo unotorwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru, tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79 ne 49 vaita kutamba neAustralia. Ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigoesa yakanga ichigoesa. Saka ndoda kuti Zimbabwe yatamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata vagone kwano kumwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri ku itika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abadabuka eZimbabwe bagijimisa umnumzana Sibusiso Moyo, umphathi ntambo wobona ngezobudlelwano lamanye amazwe kweleBrithani. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele uMabhalane emsebenzini kulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami. Amantombazana akumncintiswano wemidlalo yeNetball World Cup anqoba eSri Lanka.
Izolo bangithi amantombazana ukaza sasithembise ukuthi sizowina, ende badlale kahle kakhulu kakhulu, ende banqobile, so sasithembile ukuthi bayaqhubela phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Umeya wedolobho lakoBulawayo usebuyisele uMabhalane emsebenzini ukulandela ukumiswa kwakhe umsebenzi ngumsekeli wakhe umnumzana Tinashe Kambarami, obemethesa amacala ambalwa agoqela elokuthi wehlulekile ukulungisa uhlupho lwamanzi. UMabhalane lo omkhulu wekhansila ngumnumzana Christopher Dube. Umeya umnumzana Solomon Guni utshele umphathi wenhlelo ezijiyeneyo unkosikazi Sikhangele Jowu ukuthi alobe incwadi eveza ukuthi umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ngoba kamiswanga umsebenzi ngokusemthethweni. Incwadi elotshwe ngunkosikazi Joy iveze ukuthi umnumzana Mgoni kakuthakazelelanga okwenziwe ngumnumzana Kambarami. Uthe umnumzana Kambarami wenze iphutha ngokumisa umnumzana Dube umsebenzi. Untingamile inkomo eStudio 7 ukhulume lo mnumzana Dube oxolisileyo ngenhlamba ayikhihlizileyo ngesikhathi enikwa incwadi yokumiswa umsebenzi izolo. Uthi ubengekho emsebenzini namhla kodwa ukhangelele ukuthi uzabuyela ku-counseling ngomvulo.
Akuna mntu ongaphambanisisi, njalo mina ngikhokhela idorobho elama-department lama-section amaningi. Kulezinto ezenzakalayo yonke indawo, akungeke ukuthi nxa ngento yonke engayenzala kuma-section ama-department so ukuthi wasengonile. Into eqakathekileyo ukuthi into lena nxa ngaso ngiyibonile ukuthi kule ipeji ewonakeleyo ngibambe njani, yikho lapho icala lami lingaphuma khona. Zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala, akulalutho nje ukuthi ngizikhohlele ngizaphendula okuzasuthisa abantu bonke. Ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli ilabantu beZimbabwe ibe kakhulu abantu bakoBulawayo ukuthi sithethe sikhuluma laphana kulamaphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo, amanye amagama angakhulu abanye abantu ayisikho ekade kufisa wonkana bebuye kuzonda ngoba ngikolonjiwe kakhulu.
ye yiko ebengisiza khona konapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana.
Hayi baba Joba Ntilo njengathi inikolojiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini beZimbabwe ngoba iZimbabwe yinye ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjani hhayi asotsheshi into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazizwisisa ukuthi ngivela ngabi njalo ngiyinikolo nje okunganani.
Udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inketha bethabi ludaba olukhona yini kobulawayo kukhansilien?
Baba inketha bethabi vele ngekuyiswele kodwa into eqakathekileyo yukuthi sizame nje ukuthi siminimize. So sesikhuluma nje emzini wedoda abantwana bayakhethana kunaso afana manje-ke xa sesikhuluma ngento enye emsuku omunye umuntu zile egwanda omunye umuntu evele emrewa hhayi lokhana kukhona baba singasuka lapha omunye evele egwanda omunye evele emrewa xa sesifika ngale sesise UK kumbe emerika khona ngale siyabambana thina ngoba sivele eZimbabwe sibadlulile abanye alokukhoda kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhubo njalo.
Lo mnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakobulawayo bexoxa lo ntungameli inkomo ekobulawayo. Umayikhove weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Khandarame ngalolu daba.
Okokuqala ukuthi kibe kwazi ukuthi umsebenzi kadeputy mayor ngowani ungabala ku-Urban Council Act section 104 it's very clear the functions of the deputy mayor whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is incapacitated or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-section 139 ku-Urban Council Act iyatsho futhi umeya may at any time suspend the town clerk on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokuthi emthethweni.
Njengoba umnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolu lulungiswe?
Kumele siyehlala njenge-council, njenge-council singahlala njenge-council ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against town clerk ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we map way forward sesingavumelana ukuthi amacala akhe lawa uyaxolelwa kumbe uzafayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala nase siwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.
Lo mnumzana Tinashe Khambarame umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo obekhuluma lo Mikeove weStudio 7. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxe legqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machoba Nancube otshela uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umnumzana Khambarame wenziwe okungekho emthethweni.
Umthetho o-section 139 of the Urban Councils Act ubeka kahle ukuthi uTown Clerk angamiswa umsebenzi ngusodolobha lapha nxasikhayela ubulawa usodolobha ngubaba uSolomon Mkhunu. Akula omunye umuntu ovunyelwe ukuthi amise umeya umsebenzi uKambarami ungi-acting mayor kalawo amandla okuthi amise umeya umsebenzi ngakho ukumiswa kwa-town clerk umsebenzi akukho emthethweni.
Sonathi-ke siyabona incwadi esilotshwe ngu-chamber secretary esithi hayi vele u-acting mayor kenzanga kuhle kambe ubona ngazani engabe bekubeke kuhle khonokho?
Bakubeke kahle kakhulu ngoba u-acting mayor kalawo nalawa amandla usebenzise esingathi ngamandla angelawo.
Siphinde sabona njalo-ke kudaba lolu u-town clerk yena ngokwakhe engani uthethisana-ke lo mnumzana Tinashe Khambarame emthethweni kuyabe kubekwa njani khonokho nxa kule nhlamba eziphongo kithizwa kangaka?
Okwenzakeleyo ukuthethiswa kwabantu ngu-town clerk yinto engekho nje yinto engekho emthethweni. Ngibona ukuthi nxa sibona ividiyo le ekhona ku-social media kungabe kuyinto eyenziwe ngoba ezithole exhotshwe elihlweni yilaba abantu. Kambe nanzelela ukuthi abantu abangelamandla nxa bengabuya bekuxotshwe ofisini uzama ukubatshela ukuthi hhayi melelani umeya, umeya nguye ofuza ukuthi axoxisane lami nxa kuyukuthi kukhona engikuphambanisileyo. Uthola abantu sebesu wabe wa accuser of corruption. Nibonu kutu fagwe kone ni wakuina lai. Ese lasega, ese ketisa. Ongi kumtetuna unga kondanga. Mwuna zilela wa mkufuzu kuta kolise.
Lo, mnamza na machova ni mwe iko ita. Ubekoka ecingweni le-Studio 7 kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zitshengisele kulelo telopo namhla kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Dube umnumzana Khambarami obathabile masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abantu abakunhlanganiso ezichiyeneyo batshengisela besithi uKhambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe nguKhambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala koBulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa uTown Clerk usemise umsebenzi emisa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kulento engaphathwanga kuhle lapha ngulo deputy mayor. Okokuqala siyananzelela ukuthi nxa kulezinto okufanele uTown Clerk azilungise kumbe kulama allegations okuthi le cala lenzileyo, thina siyakukholwa ukuthi bekufanele kube lama investigations engasuspendwa kumbe anganikwa ama-charge la anikuyo. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor sale ebambe isikhundla mahlena hlala jikijele othanda uTown Clerk engamele into zenziwe kuyo. Ligali bazaba le problem. Khathesi nanezakhamizi sibona ngathi into la ibanjwanga kuhle. La nxa uTown Clerk singazuthi le cala ngekalacala kodwa indlela okwenziwe ngayo sibona ngathi hayi akubanjwanga kuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lekhansili lenziwa ukuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Nangana ukuthi inkinga esiyibona eBulawayo City Council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i-local government lokhetho lukamongameli labantu ngedale parliament wenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ngathi bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ekhansili ngonjalo ke bavotela bekhangele ibandla obangela ukuthi kuvotelwe nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ekhansili kungoba abantu bavotele bekhangela ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazosebenza kuhle yini abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obe ngomunye wabatshengiselayo kuma ofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna uKhambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi atibala amasipela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedileni okuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi behambe beyelungisa kifo. Into uKhambarami ehambe kifo. Kasifuna ukuthi sikhulume kumlungu ngoba uma sebesidelela kanje kuhle beyekiwe. Thina kathi abone uhlupho.
UKhambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiboBulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America. Umphathintambo wezangaphandle kwelizwe umnumzana Sibusiso Moyo lequla lakhe bachayiwe bathethiswa bathelwa ngamanzi ngabalandeli benhlanganiso beye-MDC esigodlweni seNgilandi eLondon. Okuningi ngalolu daba asikuzweni nentathela izindaba yethu Ezra Chisa Swanda okhonale eNgilandi. Yebo ke siyakwemukela ukuhlelo Swanda.
Ngiyabonga kakhulu sithandekile, unjani wena?
Hayi siyaphila, ungasichasisela nje ukuthi kanti kwenze njani lapha kumphathintambo ubona ngaphandle kwelisi.
Umphathintambo Sibusiso Moyo belapha ke-England kule ndawo kuthiwa kuse-Charterhouse labe befika khona ekhuluma ngombiko wakhe wezomnotho ukuthi eqeda-ke khonapho ukhuluma ngomnotho elequla lakhe kulandela ku-Permanent Secretary we-Information ubabuNathi Mangwana lezinye iziphathamandla zikahulumende bephuma-ke kuleyo ndawo okusenzela umhlangano. Bahlangana-ke labakhankasayo laba-ke abatshengiselayo be-MDC ngakho bahambe bavimbezela imota bathi bafuna ukwazi ukuthi-ke inkokheli zabo zibotshelwani, zivalelelwani, abamabandla aphikisayo bayavalelwa. Ngakho-ke ilungelo loluntu esingathi ama-human rights ayaphambili eZimbabwe, ngakho yena ufunani we-Englandi aqalise-ke ukuzama ukuthi bambambe laba-ke abayifomlondolozayo basuke imfuqela emoteni. zvekasi kuthela ngamanzi bechikitele bekhumihlamba zonke zomhlaba kodwa ke imota bathe bayivimba yabhika imota le yabaleka naye ngikhuluma kunje nje ngilinde ukuthi ngikhulume naye lapho uba kuye Spimoya.
Ye kodwa kungabe kuphazamisile inhlelo zakhe kumbe uqhubekele phambili ngalokho abe kulandile.
Ebeseqedile lapha ne-Charter Mouse uqhubele phambili lokho akulandile sizokuthi ukuba ema-ofisini kahulumende walapha eBhilithane okwamanje ngilapha ke endlini emzini kalomela iZimbabwe kwele Bhilithane uphakathi ukhuluma lezi zalwane zeZimbabwe ezingafika ke i-200 kunje nje ngiphakathi lapha ngiphumela ukuthi ngikhulume lawo ngifuna ukuzwa ukuthi ukhuluma ngani ukuthi ufuna ukuzokhuluma nabantwana beZimbabwe. Ngikhuluma nje nje kulabanye abathengisela phandle kulaba lodoza umthetho amapholisa laleBhilithane aphandle kwalapha e-embassy.
Ye kodwa khona iChatham House ngabuzwile ukuthi ukhulume ngani kumbe labo lokuthi labo abakade bephandle betshengisela bona bakhulume ngani.
Uthe phakathi laphana ukhulume ngezomnotho ukuthi iZimbabwe siqalise ukuthi ibone utshintsha ngemva kokubana kufakwe imali yeZimbabwe sokumisa ukusebenza kwe-dollar zaseMelika. Ngakho ke uthi yena iZimbabwe sikhalele ukuthi ke iphenduke njalo ke ukhalele iZimbabwe yilobudlelwano bayo namazwe omhlaba ikakhulu ke European Union izaqhubela phambili. Wasebuzwa ke ngabantu ukuthi ke kungani uba uJobs Khala lo valelweyo ngalesi sikhathi ngendaba ozama ukugqinqula uhulumeni kamnangako ukuthi kuhambe njani. Yikho lapho-ke aphendule khona athi umuntu umthetho ubhaliwe phansi ukuthi-ke kawukhulumi njalo.
Yebo-ke labo-ke abakade betshengisela-ke phandle lapho e-Chatham House bona bebesolani kuyini abebekukhuluma besithi bakufuna.
Abakhulumayo bathi khona uLandeni lapha yena behlukuza abantu bakhala ngokuthi abalandeli benhlanganiso eziphikisayo ikakhulu le-MDC abavalelweyo kabakhululwe. Indaba kade beqongqosela ngayo abakhala ngayo kakhulu ukuthi ukuvalelwa kaJobs Khala ukuthi kungani beyincitshe uhulumende kumbe akhosi eZimbabwe esala ukuthi-ke athoniswe ngaphandle. Kulo kade bekulisana lakho kakhulu bechinga ukuthi lizofunani kulapha eBhilithane linalisazi liyayibona ekhaya ngiqale zenze ngani ngabantu abalungileyo.
Hayi siyabonga ke ukusixoxela okwenzakaleyo khona ngapho.
Ngiyabonga kakhulu.
Leyo ke bekuyintathela izindaba yethu Ezra Chisa Sibanda oseNgilandi. Live talk namhlanje sixoxa ngokuhlele umnumzana Sibusiso Moyo eBhilithane okubhekane lomabhalane wedolobho lakoBulawayo kanye leqembu leZimbabwe Netball elinqobe eSri Lanka kumdlalo weNetball World Cup. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sikuthinte ecingweni ungene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wegatsha lwezisebenzi kuhulumende umnumzana Alexander Costa usetshiye umsebenzi. Ubikwa kaphathanga kuhle udaba lula umnumzana Jeffrey Epstein oweteswa icala lokudlengula abantwana. Umhlabeleli owaziwayo R. Kelly usebotshiwe weteswa amacala okudlengula amantombazana ambalwa. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyonale inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osokubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokho kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zesithi zizatshengisela uhulumende engekela kwengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla, ukusilela kwamagetsi, amanzi, amafutha ezimoto okuhambisa, njalo iningi lithi aliyitholi imisebenzi. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba. Sikhangeleke ezemidlalo. Iqembu lomdlalo webhola elokuqaga elimela ilizwe eZimbabwe kumdlalo yezizwe zomhlaba Netball World Cup liphumelele emdlalweni walo wakuqala kulomncintiswano oqhutshelwa kweleBhilithane. UEzra Sibanda sethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe elaziwa ngegama elithi Gems linqobe eSri Lanka ngo-1749 emdlalweni sibaya sikaGroup A. Bajabule kakhulu abantu akade bebukela umdlalo lo kanye lamantombazane eZimbabwe ngokubhuqa iqembu leSri Lanka. Kabasifanga ukukhuluma lentathe izindaba kusanda kuphela umdlalo lo. Ababukele umdlalo lo obudlalwa eLiverpool bajabule okumangalisayo. Omunye wabo Elvis Mpofu okuhlanganiswe yezemidlalo yeWarriors Club.
Izolo bangithi amantombazane ukuthi azasithembisa ukuthi bazowina and badlale kahle kakhulu and banqobile. So sesithembile ukuthi bayaqhubela phambili ngoba khanya ama-group stage sebedlulile sibili ngoba kufuna top 3. Sesiso sebewine first game sebele big chance yokungena phambili sibili. Next game badlala lama-favorite Australia kodwa ngendlela abadlale ngayo hayi ithemba labe Australia bethukile sibili babonele ukuthi hayi eZimbabwe ama-James Zimbabwe James asoba bazophunga ukudlula kalula nje. So sikhanya lo mdlalo omuhle kakhulu kusasa ngo-9 ekuseni.
Umpofu ukhuthaza abantu bonke ukuthi bathi gwaqa eLiverpool kusasa lapho iqembu elingqilana khona lele Australia.
Kumele sisapote kakhulu amantombazana ethu ngoba adlala kahle kakhulu bazaphinda futhi kusasa sibasapote bonke sonke ngesuke ngobuningi bethu. Kusasa i-weekend sibonke abantu abase-UK ababe bebuye kakhulu eLiverpool lwenza ngoli tikethi lobo ngelatikithi zamaphandle sisapote kakhulu. Ngoba kusasa very very big game enkulu kakhulu sidlala ama favorites Australia. So kumele siwasupporte siwine ngoba sifuna ukubatshengisela ukuthi Zimbabwe Gems are here to win. Abayanga uzokwanisela kuphela ama numbers.
Ilizwe leZimbabwe ngelinye lamanye adabuka kuze kwazi leAfrica akumncintiswano lo. Amanye amazwe akumncintiswano lo ngabavela eMalawi, Uganda leSouth Africa. Ngimele Studio 7 ngiseLondon igama lamuyeza Jesus Banda.
Asizweni ke uJoseph Njanji esethulela udaba olufanayo ekobulawayo.
Ungqobe kweqembu leZimbabwe Netball kuthokozise abaningi kweleZimbabwe. UPrimrose Dube uthi ubengakukhangelanga ukuba iqembu leli linqobe.
Ngithanda ukwenzela amankazana adlala ibhola lokuqaga amhlophe. Ngithi halala mantombazana, lenze into emangalisayo ekade singayikhangelelelanga. Siyaziqhenya ngani. Silifisela okuhle emdlalweni elandelayo. Halala Zimbabwe, halala.
Intatheli zindaba uthandiwe moyo utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe sithi lingasake liqhubekele phambili lisenza kuhle.
Siyababonyela amaGems lo coach wabo ngokuwina igame yabo yokuqala njalo siyabasekela. Sibafisela inhlanhla kiwo wonke amanye ama-games abazawadlala alandelayo.
USharon Sibindi uthi ukunqoba kweqembu lama-James kuthobe inhliziyo zabalandeli bezemidlalo ezopha ubomvu ngemva kokuyanyiswa liqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lona elihle laphuma ngemva kwemidlalo yezibaya komncintiswano wokudinga intshantsho zezwekazi lase-Afrika.
Mina ngithabile, siyabahalalisela, sibafisela inhlanhla khonale ama-James. At least kuyacaca, kuyavela ukuthi khona bahambelene. Not ukuthi laba ama-Warriors abasimoshele isikhathi, kunimali. Bayenze lutho basiyangisisa. At least hayi sithembe bona ama-James.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-New Zealand litshayele eMalawi nge-64-45. Iqembu leBarbados linqobe leSingapore nge-69-34 kuthi ele Australia libhaqabule leNorthern Ireland nge-88-24. Emdlalweni wayo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Australia kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto lizadlala lele Northern Ireland. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leHighlanders lizemukela leFC Platinum ngensonto enkundleni eBarber Fields njalo lowo kuyabe kungumdlalo wesibili umqeqeshi uMandla Mpofu yezibambe esidukwini kuqembu leBosso ngemva kokuthatha isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu. Iqembu leHighlanders lilemiklomelo elitshumi lanhlanu njalo lihlezi endaweni yetshumi lane engalaneni yemiklomelo. Ngakwelinye icele iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo engamashumi amabili nesikhombisa. Umfoka Mpofu utshele intatheli zindaba zemidlalo uba iqembu leHighlanders kumele linqobe ukuze likhuphuke engalaneni yemiklomelo. Eminye imidlalo ekhona kulimpela viki izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu lebulawayo Chiefs lizadibana leLemanyika Diamonds, iqembu leBlack Rhinos lizangilana lele Dynamos ngaseNational Sports Stadium, iqembu leHarare City lizamukela eleZPC Caribe ngaseRufaro, kuthi iqembu leChapungu lizadlala leLengezi Platinum Stars ngaseMandava. Ngensonto iqembu leCapes United lizadibana leleYada eNational Sports Stadium, iqembu leTriangle lizamukela eleTel 1 ngaseKipo, iqembu leMshwane Stars lizadlala leleHerentals enkundleni yeTrojan Mine, kuthi iqembu leWange lizangilana leleChicken Inn ngaseColliery. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu umncintiswano we-Africa Cup of Nations usufike kusigaba sama-semifinals. Njalo ngensonto iqembu leSenegal lizadibana leleTunisia, kuthi ele-Algeria lizadlala leleNigeria. Amaqembu azaphumelela ngensonto azadibana ku-final ngolwesihlanu oluzayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Woza Friday namhla sihamba leqembu elihlabela umdumo we-rumba elechongokwe Masters. Untungameli Inkomo e-Studio 7 usethulela lolu daba.
Iqembu leli liphuma khona kanye eChongokwe elupane lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Leli lidlaladelalo lesithathu njalo isihloko salo sithi zinyathela amathole. Nangu umkhokheli weqembu unkosi khona Ngwavi.
Ngibuya elupane la enzalwa khona esigabeni seChongokwe. Lona iqembu leChongokwe Masters lisungulwe ngo-2014. Salethisa igama elithi lona Chongokwe Masters, sisitsho ngendawo lapho esisuka khona.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi angazi, akakatsho lale ethi iphunga limnandi empukaneni. Abangathanda ukuxhumana lani kumbe ukuthenga idlalade lenu Ngwabi balithola njani?
Ulakho ukufonela mina kunamba ethi yona ngizobiza yalapha eSouth Africa lapho isicula sikhona ethi yona +27 84 330 8851, noma uthinte i-band manager uSikhosana Masombuka +27 73 439 3019.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi.
Siyacela lathi ukuthi basichaze njengawo wonke amaqembu abathandayo abaxhasayo ukuze nathi sikhule endimeni yomculo. Ngiyabonga kakhulu.
Baphuma ke enkundleni abafana beChongokwe Masters ngale ethi osomaqhinga.
Magabi,
lelo ke liqembu le chongo kwe masters lelupane belixoxa ke uhlelo lwethu lwe Woza Friday. Ayike isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.